Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 28, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi rendere mu Washington DC ndichiti esu nesu mchirongwa chedu cha nasi. Mashoko emu tungamiri webato rinopiki sa South Africa re Economic Freedom Fighters wa Julius Malema ebuti juzaro she Zimbabwe shirimu nyika yishu zokere kumusha zino vota kubisa mtungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa kwa pachigaro oko nzira mtauro wakanyanya vamwe vachua tigira asi vamwe vachua shoropoza. Nyika dzemu Afrika dzokurudzirwa kumusangano weZITF kusimbaradza urongwa hwekutengeserana. Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti $68,178 kuti irarame. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF waJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro okonzeresa mutauro wakanyanya vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission yave kupeta chirongwa chekunyoresa vavhoti pedyo nemisha yavo kana kuti blitz. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMalema vakataura mashoko aya nezuro kumomwe vevatsigiri vebato ravo muPretoria pamhemberero dzokuwana rusununguko kuSouth Africa zeFreedom Day. Vakakurudzira mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinogara munyika iyi kuti zviende kumusha kunovhotera shanduko. VaMalema vakashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakatadza kuita zvavakavimbisa apo vakatora matomu muna 2017. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navaMalema kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuvhota asi kuti zvinofanira kuvhota zviri chero kunyika ipi zvayo.
Saka aida kuti vanhu vari kunze kwenyika kana vanoda kusapota kuti maZimbabwe akwanise kuita zvinhu zvavo ngavaramba vachisapota nyaya yediaspora vote. Ndo nyaya inokosha kwandiri.
Izvi zvatsigirwa naDr. Wellington Kadzikwa avo vanodzidzisa paAfrica University vati chikuru chinodiwa kuti mutemo uvandudzwe kuti vanhu ava vabvumidzwe kuvhota vari kunze kwenyika sezvinoitwa pasarudzo dzenyika zhinji pasi rese. Dr. Kadzikwa vatiwo panoda kuvandudzwa mutemo nemafambisirwo esarudzo muZimbabwe vachiti kana zvinhu zvikaramba sezvazviri kuvhota hakuna zvakunoshandura.
Mamiri azvakaita izvi mapato acho anonga achida kuvhoterwa anenge akwirira nevanoita zvemaelections vezviki vaya. Saka zvinoreva kuti nyangwe vanhu vavhota mangwana nokodzokera patanga tingori vanhu vachiti hazvina kubuda zvaka nekuti vanhu vanenge vasina chivimbo nekuti neboka rinoita nezvemaelections.
Kunyange hazvo vaMalema vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudzokera kuSouth Africa zvavhota, vaMadhuku vati nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa inogona kutadzisa vakawanda kudzokera kunyika iyi. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wasachigaro mubato reCitizens Coalition for Change vaJob Skala vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vaMnangagwa vanofanira kubviswa pachigaro uye vakurudzira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa kuti vateerere mashoko avaMalema. Mutauri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsva varamba kupa pfungwa dzebato ravo pamashoko avaMalema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika va Frederick Shava vange vasiri kudaira narembozha yavo. Zvichakadai, commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nasi yati vanhu vakawanda vave kuenda kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chayo chechipiri chekupinda munzvimbo dzinogara vakawanda ichinyoresa vanhu kuvhota. Mutauriri wezek vajasper mangwana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chichipera nemusi wemugovera hazvifaniri kushayisa vanhu mufaro nekuti vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuvhota kumahofisi ekomishen iyi.
Tasvika kumazuva ekupedzisira vanhu rutoya komishen yakaita zvekare stendi kuzoita TF kwati kuona vanhu vakawanda vachi vachinyoresa kuvhota. Tokurudzira varuzhinji kuti vashandise mukana iwoyu munzvimbo dzavo dzakasiyana. However, bhiricheri ikapera komishen haina kumira kunyoresa vanhu kuvhota. Tange takavhura ku73 mahofisi edu anova 63 madistricts ne10 maprovinces kureva kuti vose vanoda kunyoresa kuvhota vanhu vakuenda munzvimbo idzodzo. Zvinhu zvedu zvinofambira zvakanaka.
Kusvika musi wa18 mwedzi uno pane vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu vainge vanyoresa pasi pechirongwa ichi chakatanga musi wa11 mwedzi uno. Vanhu zviuru makumi masere vakanyoresa kuvhota nyika yese pasi pechirongwa chekutanga chezek kana kuti blitz, asi vanhu vakawanda vanotarisirwa kunyoresa pasi pechirongwa chinopera nemugovera sezvo chiri kuitwa apo paine chirongwa chekupa vanhu zvitupa munzvimbo dzinogara vazhinji nevecivil registry department. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere emadhora kana kuti $68,178 kuti irarame. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vemabhizimusi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika ndo vari kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Asi vemabhizimusi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo yopa kuti nyika iende kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Mushandi wanhasi ari mupfumpfu, ane mhuri uyezve ane zvikwereti zvakati kuti zvinoda kubhadharwa nemari yekuzhe. Saka mari yemuno emadhora emuZimbabwe ndiwo ari kushandiswa kupa vashandi mihoro. Izvi zvakutokonzeresa urombo husati hwamboonekwa muno munyika. Vamwe vana vachatokonewa iko kudzokera kuchikoro, vagwere vachifa nekushaya mari dzokurapiswa.
Tinonzwawo zvichitaurwa kunzi mari yomuZimbabwe inoshandiswa iri kudonha zvakanyanya, yatingati inflation pachirungu. Izvi zviri kubatawo vashandi vachisara vakamira papi?
Kudonha kwemari yemuZimbabwe kuri kudzipa vashandi. Vamwe vari kutoshaya hope, vamwe vachitovabata nezhara.
VaNgwenya, mambobata nyaya yekugadziriswa kwemitemo yenyika, zvii zvingada kuitwa munyika kuti upenyu hweveruzhinji huitewo zviri nani?
Maonero angu ngakugadziriswe mitemo inokudza mabhizimusi kuti mabasa awande, uye mari yemuno ndokuti inyanye kushanda basa kuitira kuti vemabhizimusi ava vaseme mari yokuzhe. Awa kana tikangoramba tichishandisa mari yokuzhe zvinhu zvichiramba zvichidhura, vashandi vachitambura vachiyaura.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Apo Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva retatu kuBulawayo, nyika dzemuAfrica dziri kukurudzirwa kuti dzibatane munyaya dzekutengeserana pachadzo sezvo dziine zviwanikwa zvakawanda. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi weConnect Africa Symposium wavhurwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wapindwa nevamiriri kubva kuSADC, COMESA, United Nations nemamwe mabhanga nemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya yekukosha kwekutengeserana uye kwemusika uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza.
Kuno kuBulawayo, trade fair yegore rino iri kufadza zvikuru. nekuti yakanangana nechinangwa cha president vedu Dr. E.D. Mnangagwa.
Awa akati kudi mukajekesa ipapo.
Awa vakati ngati tarisei zvatinokwanisa kurima nezvatinokwanisa kugadzira nezvatinokwanisa zvakare kuti zvitipe mabasa tichibatsirwawo nevekunze vanouyawo nepfungwa dzavo kana kuti nemameshini avo. Patrade fair yatiri kuona ine vemakambani vauya vakawanda. Pari zvino tave kutopfuura 500. Izvi hazvisati zvamboitika hanzi kubva gore ra2000. Saka fungai kuti gore rino 2022 zviri kutaurwa naPresident vedu kuti Bulawayo ngaisimuke zvakare ive taundi yatinoziva kuti ndiye industry iyo inosimudzira makambani vanhu vachiwana mabasa.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti zviwanise vanhu mabasa?
Zvimwe zvacho zvakanangana nemameshini nema innovation hubs. Zvimwe zvezvichinangana nekotoni kuti tigadzirewo matire edu. Zvimwe zviri kunyanya kufadza ndizve leather kuno kuBulawayo kune mombe kuti kune bhutsu dzinokwanisa kugadzirwa ukadziona nhasi unotoshamiswa kutrade fair. Dzimwe dziri kugadzirwa nerhino, dzimwe neganda rejirafu, dzimwe nemombe. Zvakawanda chaizvo zviri kuitika kuno kuBulawayo patrade fair.
Gurukota ruzvemaindustiri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyadzo zveupfumi vaVictor Boroma.
Kubatana munyika dzeAfrica hakusi kutadziswa nemhaka yekushaya zvicherwa kana zviwanika. Izvo zvakazara. Zvinoita kuti nyika dzemuAfrica dzisabatana ndezvekuti chekutanga ndechekuti kubatana kunonetsa kana budiriro pakati penyika idzi kwakasiyana. Sechiedza nerima muchirungu malevels of development akasiyana.
Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzebudiriro.
Izvo zvoreva kuti maprioritiz kana kuti zvinokosheswa nenyika yega yega zvinobva zvasiyana. Menzaniso ndogona kukupa kubudirira kwakaita South Africa nekubudirira kwakaita Zimbabwe, kubudirira kwakaita Egypt nekubudirira kwakaita Malawi. Umuona ufanani panyika idzodzi nokuti imwe neimwe inenge ine zvayakatarisa ichiti izvi ndozvoda kuitwa mukati meupfumi. Izvizvi inenge isiri priority, saka ndochekutanga chinoita kuti nyika dzisabatana. Kubatana kunenge kwakareruka kana budiriro ichienderana, mapriorities achienderana, muono pakutengeserana uchienderana zvekare. Chechipiri ndechekuti nyika imwe neimwe ine zvibvumirano zvayo zvainoita nenyika dzekunze dzinotenga zvinhu zvayo, ayo anonzi mabilateral trade deals pachirungu. Vamwe nevamwe vane zvavanopiwa mumadhiri ayo, uye zvavanowana zvinogona kusawanikwa nedzimwe nyika dzinenge dzitengeserana nenyika imwe chete iyoyo. Kutengeserana haisingori nyaya yemutengo wezvinhu, kune zvimwe zvinopiwa padivi.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita kunge magrants, zvikwereti, aid nezvimwe zvakasiyana siyana zvekuti nyika dzinenge dzakavakidzana hadzikwanisi kupa zvinhu izvozvo. Chechitatu inyaya yekuti nyika dzakabudirira dzakaita seChina, United States, nyika dzekuEuropean Union dzakaita ngevana France, Germany, United Kingdom dzinowana zvicherwa nezvimwe zvakawanda kubva kuAfrica kubudikidza newirirano yavainenge vainayo mukudyidzana kwavo inozivikanwa sekuti foreign policy pachirungu. Saka foreign policy iyi yenyika idzi inoita kuti muono pakati penyika dzemuAfrica dzisiyane. Saka kusiyana kunenge kuchiita maforeign policy enyika dzemuAfrica kunoitawo kuti kutengesana nekuve kunonetsa, nekuti mofangwa kuva nemuono wakafanana kuti kana tichitengesa kuEuropean Union totengesa seizvi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanasikana vechidiki mudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti vari kuvenyikidzwa kodzero dzavo, vachibatwa zvisina kunaka miviri yavo nekushungurudzwa nevanhurume pamwe nevakomana avo vanovamanikidza kuti vadanene navo kuti vawane mvura kuzvibhorani kwavanoenda nekuda kwemvura iyo inouya kwenguva pfupi mudzimba dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora matambudziko anosangana nevechidiki mukufambisa kwemabasa ekanzuru muMasvingo, vechidiki vechidzimai vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru mudzimba kuri konzera kuti vamwe vabato zvibharo kuzvibhorani kunyanya nguva dzemanheru. Vachitaura pamusangano uyu wakaitwa nesangano revagari remasungwe United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti Mura muzvare Rejoice Maridza vekwa mucheke vakati vave kutosvika kuenda kuzvibhorani nenyaya yevanhu rume vanombunyingidza kodzero dzavo. Mumwe musikana wechidiki Emilda Gotora akati kushayikwa kwemvura kuri kupinza upenyu vasikana munjodzi yekubhinywa.
Isu sevasikana vechidiki tisi tinotumwa kuzvibhorani pai panenge paenda mvura paya. Saka kana tasvika kuzvibhorani uku vakomana vanotora advantage vochimbonyikidza isu kodzero dzedu. Saka takutotya nekuti unokwanisa kutobatwa chero chibharo uchienda uri kuchibhorani kana wakunochera mvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidza yemagurupiro vachitaurira musangano uyu vakati kanzuri inofanira kupa vagari mvura nguva dzose mudzimba kuti vanasikana vasasangana nedambudziko iri.
Semura tinongotidei kanzuri yameka sure kuti mvura iri kubuda mudzimba chero ikasabuda zuva rose, asi ikaita maawazi avakataurayiwayo 6 hours kuitira kuti vanasikana vasange vachienda kuzvibhorani kunyanya usiku nekuseni uko kuri kuwanikwa macases esexual harassment. Pane macases akatoripotwa kuti kune vana vechisikana vakanhumburiswa ikoko. Mawater barons aya ari kukumbira vana masexual favors kuti vati vakwanise kuvapa mvura. Noti chemo chikurukuru chatinacho kukanzwa kuti mvura ngaibude mudzimba mumateps kuti vatichengetedze vanasikana.
Vane magurupira vakati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemapurisa kuti varwise dambudziko iri riri kukura. Meya weguta remasvingo Makoleni Maboke vati vanga vasingakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga vari mumusangano kumusika weTrade Fair kuBulawayo kwavakaenda. Dhorobha remasvingo rinoti harichakwanisi kupa vagari mvura yakakwana nekuti mishina yavo iri kukurirwa neuwandu hwevanhu hwakawedzerwa mudhorobha iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende wekuti vanhu zvikamu makumi manomwe nezvishanu vabaiwe nhomba yeCovid-19 mukupera kwemwedzi wachikunguru hunenge huchanetsa kuzadzikisa sezvo vanhu vashoma-shoma vave kuenda kunobayiwa nhomba. Nezuro bazi rezveutano rakati kwakabayiwa vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemumwe kana kuti 2501 nhomba yekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pari zvino vadarika mamirioni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.6 million. Bazi rezveutano rinotiwo hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe. Vanhu zviuru makumi matanhatu nevaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mukuzeya nezvenyaya yekuzengurira kwevakawanda kubayiwa nhomba, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Tikuona kuti veruzhinji iye zvinezvi vamwe vacho kuvaraigwa kwacho kwanyanyisa. Saka zvinenge zvakakosha kuti kunyangwe munhu anenge akabayiwa uya anenge achikurudzirwa kuti ange achiramba achiteedzera dzidziso yekuzvidzivirira iya.
Zvii zviri kukurudzirwa?
Kungave kupfekwa kwemamaski nekugara madaranganwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti tiri kuona kuti tichine vanhu vakawanda zvikuru vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanhu ivavo vada kuramba vachidzidziswa kukosha kwekubayiwa nhomba, kunyanya-nyanya panguva ino apo tatarisana nemunguva yekupinda munguva yechando.
Sei pachiita dambudziko kana yasvika nguva yechando?
Tinoziva kuti munguva yechando zvirwere zvedziwa zvinowanda, saka njodziwo zvekare yekuzova nemamwe mavarianti eCovid-19 inenge ichiwandawo zvekare. Saka tida kuramba tichikurudzira veruzhinji kuti ngatikwanisei kubayiwa nhomba yekuzvidzivirira iyoyi, uye kana nekutobayiwawo zvekare iyo nhomba yebooster iya, kuitira kuti tinge takawana dziviriro yakakwana apo tine zenge taa kupinda munguwa ye chando. Tinoona pano kuna kuita dambudziko guru senyika kuti tinge tichibaya vanhu 70% munguva pfupi yatatarisana nayo iyoyi. Asi tikava neurongwa sehwakamboitwa pafirst blitz iya sezvo vana vezvikoro vaakudzokera kuzvikoro zvinogona kutibatsira sezvo ndivo pane mizera ine vanhu vakawandisa ipa.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations Antonio Guterres vaita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky muguta guru renyika iyi reKiev. Vakati kurwiswa kwenyika iyi neRussia kuri kupa kuti vanhuwo zvavo varasikirwe neupenyu. VaGuterres vashanyira nzvimbo dzakaita seBorodyanka neBucha uko kwakawanikwa mitumbi yevanhu vakaurayiwa pakabuda mauto eRussia munzvimbo idzi. Izvi zvakapa kuti vanhu vakawanda vati idzi dzitorwe semhosva dzehondo dzinofanira kuongororwa. VaGuterres vakurudzira Russia kuti ishande neInternational Criminal Court mukuongororwa kwenyaya iyi. Vatiwo vari kuda kuti vanhu vemuUkraine vapiwe chikafu zvinova zvavati vakataurawo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vaendesa kuCongress chikumbiro chekuti vakwanise kutumira zvimwe zvombo nerubatsiro kuUkraine. Apo Liberia yopemberera makore mazana maviri erusununguko. Vanhu vakawanda muguta guru renyika iyi reMonrovia vanoti nyaya yekusatakurwa kwemarara muguta iri yave kukonzera matambudziko akanyanya zvikuru munzvimbo dzinogara varombo. Vakuru vanoti panorwa nzou uswa ndihwo hunoparara. Izvi ndizvo zvinonzi zvave kuitika zvichitevera kunetsana kuri pakati pegurukotara zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo nemakanzura ebato idzva reCitizens Coalition for Change achangobva mukusarudzwa. Gakava iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rave kukanganisa mafambisirwo emabasa mumakanzuro emaguta nemadhorobha. Svondo rapera, vaMoyo vakanyora tsamba kuvatungamiri vematunhu vachivazivisa kuti mameya nemasachigaro vakanga varipo sarudzo dzemabyelections dzisati dzaitwa vakanga vasingafanirwa vachibviswa kunze kwekunge paita chigaro chine chinzvimbo. Asi makanzura ebato reCCC akapikisa danho regurukota iri akaenderera mberi nekusarudza vainoki mupamaonde sameya vakafanobata chigaro muHarare vachibvisa vaStuart Mutizwa webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakanga vagara vakafanobata chigaro ichi sezvo vamafume vari pazororo. Pasina nguva ofisi yavaJulai Moyo yakanyora tsamba ichizivisa kuti yakanga isiri kutambira kudomwa kwavamupamaonde kuti vafanobata chigaro chameya ichiti musangano wekusarudza vakafanobata chigaro chameya uyu wakanga waitwa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti kupindira kwavaMoyo uku kwave kukanganisa mafambisirwo emakanzuru uku wevezano PF nehurumende vachiti makanzuru anotungamirwa nevanopikisa ndiwo ari kukundikana kuita basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vaUraya Izembe pamwe neGweta vari nhengo yezano PF vaMasimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaZembe kuti vanoti kudii nekusawirirana uku.
Gakava iro riri kuitwa naminista vaJulai Moyo ratipfidzisa kuno izvo zvikwandigere kuno mumiririri womuhurumende yedunhu yomuHarare ndivaJacob Mafume kuwadhi kwandiri kuno. Iye zvitaona nhamo nokuti ose maservices anofanirwa kuti aende kuvagari haasi kuuya nokuti mumiriri wedu haana kupuwa mukana wokuite basa rake somumiririri nokuzoita futi basa raakapiwa imo muhurumende yedunhu reHarare sameya. Saka zvinhu zvakaipisisa chaizvo zviri kuitwa navaJulai Moyo zvokutopindira pautongi hwedunhu. Isu savagari vomuHarare tisu tinoshara vamiririri vanoenda kunoita hurumende yeHarare vapinda muzvigaro. Saka avaminista zvavari kuita izvi vari kuvhiringidza rinofanirwa kuitwa kavanhu vakasharwa nesu vagari vomuHarare. Saka ari kupidzisa isu vagari vomuHarare. Dai zvaibvira taitsvagawo kwaanogara Juraimon tondomiita zvaari kuchiita kuno kuitira kuti agoziva kuti hazvinzerwo.
Dr. Mavaza, nyaya iri mudariro yekupindira kunonzi kuri kuitwa negurukota mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro munoti?
Chekutanga, mumakanzuro mune mitemo inobatsira kana kuita kuti kanzuro igoshandiswa zvakanaka. Saka chekutanga, kana munhu achinge ari kanzura kana kuti ari meya haangobviswa nekuti pauya kanzura mumwe wani. Anobviswa chete kana pachinge paita aidha afa kana kuti adzingwa basa kana kuti asungwa. Takatarisa makanzuro emuHarare, vamusarurwa Stuart Mutizwa ndo vari kumbofa robata chigaro cheumeya weHarare. Izvi zvakaitwa nekuti vamafume havasi kungori pazororo chete, vakambomiswa nyaya yavo ichiongororwa. Saka tikatarisa ipapo tinobva taona kuti hakuna mutemo wachikorwa. Makansera matsva akapinda paukanzura vanga vasina kodzero yekungotanga kubvisa zvagara zvirimo, vaingopindawo vachingotedzera zviripo. Akamirira meya anga aripo aingosiwa aripo kusvikira nyaya yavamafume yapera. Kana vavatumi vachozi aiwa tavadzinga havachisiri meya, ndo pavanenge vakuzoti taakusarudza meya, hatichina meya.
Dr. Zembe, tiri kunzwa kuti minister vaJulai Moyo vari kushandisa mutemo kunge vachitora matanho avari kutora. Saka tingati here muri kupikisa mutemo uri kushandiswa iwo?
Iko zvino madhi yakanyorwa nomutevedzeri wamabharani wokuministri ichibvisa vamupa maonde pachigaro chaakapiwa haina kana section yayakakota kana kuti yayakati in terms of chapter chakati chakati chelocal government act. Zvinoshamisa kuti tsamba inonyorwa kubva pokutanga kusvika pokupedzisira isina kudoma mutemo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo inonzi kukonewa kukuru nokuti zvambotaurwa naamavhaza kuti panoshandiswa murao inhema.
Dr. Mavhaza,
ngavatipi ngavatiudze section yakashandisiwa patsamba iyoyi dakaierenga iyi.
Baba, tsamba inogona kugende isina mutemo wakashandiswa asi regandi kudzei mutemo uripo. Mukaenda pasection 272 subsection 1 yebumbiro remutemo inotaura kuti at the first sitting after every general election, tukira nyaya yegeneral election, a provincial council must elect a chairperson. Saka ifirst sitting yegeneral election kuti mugonzwisisa subsection A inotaura kuti musangano unenge una vanhu vakawanda imomo pageneral election unomubva kuti musarudze meya. Then tikatarisa basarudzo apfuuraya yanga isiri tsarudzo yegeneral election. General election iri kuuya 2023 aya anga ari mabi elections. Mutema hautaure kuti munochinja zviripo kana maita bi election, munongoshandura chete kana yaitwa general election.
Havanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vasimba mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai ari kushanda muSouth Africa umu musina kugadzikana pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF waJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-pride.
Imihlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, vendors are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rate, and this is making it difficult for the workers.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Masses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukubana balandele okwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola lemelika. Bayakhala beZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya oludumo uClive Chigubu okhulelwe yimkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhlaka 3 Inkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUS bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esilikholayo selingaphansi kwesizinga sobuyanga, ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-pride. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukusekha kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphevele imali yonke iforex ngoba ngaza kwezi salary ngebond izakuwa vele ivalwe yikho sizagcina sonke ama strike khona la amadish azahlala ekhona and abantwana babacina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvula kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvula kwezikolo.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima walile ukuthatha ilizwi kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamachumi ayesikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kweCOVID-19. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Ochiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi iCOVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia leUkraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizinisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labongi abasebenzela umunicipala yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukuthwalisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhla ka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union umnumzana Simbarashe James Tafirenyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, vendors are being charged in US dollars and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zamarenti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to mealmeal, salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impupu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni nabezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kuningi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela, yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende ohlezi esithi akanelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhu lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni oqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunanzwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Bala jikelele womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele Ukraine namhlanje lapho athe abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele Russia. Mnumzana Guterres ofike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin leBucha lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olutshiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele Ukraine. Ngokuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda incwadi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu kwakufuza ukuthi vele kuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO kwakule Warsaw Pact kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangayeqi imingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabo Melika labo Polama labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze leRussia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US ilayisase i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. EleMelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa yi-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje eleMelika alikho happy, alijabulanga ngeVenezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabomakhelwane bayo abadla le Russia yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine kuyafanana into lezi so kwekuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho kumele ukuthi kukhulunyiswane nxa belokhe beqhubeka besenze njalo baqhubeka labo futhi abe Russia bezigwaza ngowabo ngo abe America I mean lamanye amazwe bezigwaza ngowabo ngoba iRussia kungani impilo yebeyilungiselele kade sebevala ama igasi ukuthi ingafiki ePoland la kubo Hungary kuzaphambanisa abantu makhaza abangalani lempi kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.
Lo mnumzana Angiston Silanda incwadi ecubungula izombusazwe lingizwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kulayi stoku lamhlanje kuhlelo asehlizweni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana le hlupho ababhekena laso empilweni. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University oleGlobal Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzwekazi le-Afrika ngesikhathi kuqala ubhubhane lwe-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikweleti eziphiwa amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba idale le-Congress livumelane ukunika ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni angama-33 billion yokuthenga izikhali zokulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla e-White House lapho tshele khona intatheli ezindaba ukuba ele Melika selinike ele-Ukraine imali eyedlula amabhiliyoni ali-13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokeli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lo mhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungola zombusazwe uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye ngesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu onguye osumulala ingxoxo. uMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe emuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla eli road map yethu iclear, ama signpost ethu aclear, siyakwazi lapha esiya khona. Sibe leadership esithi thina interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangeli ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo laphuma layo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress iyayazi ukuthi ivele iyadivide abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, babe khona ababefuna omunye, abanye befuna omunye, ukuthi ihile lisiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe iyenzwe through consensus.
Ah, okay. Okay, hayi kuyezwakala. Nanto ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalo?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uShabanga uyazi ukuthi uyaziphikisha mayethi yena iCongress ihlupha ngokuthi lo munye uyabe ufuna wakhe noma yilibizo ledemocracy lelo. Ma kungasayenziwa ke kulevu yeparty, abantu bayazibuza abathandi democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kuthiwa nguzibuse ngesiNdebele eZimbabwe. Ma bebona laba abasithembisa kusasa beveza izinto ezifana nakhona okho abakwenza ukuthi bathi abafuni ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye uyabe efuna omunye naye efuna omunye kuyadivida. Kwenzelwani cabanga ukuthi abantu bafoswe ukuthi bangabi divided because i-division vele yiyo into ezalwa yidemocracy. Umgabe uma ebuye vela empini wazama ukufosa i-one party state ngaseneso ispirit ngawona lowo moya wokuthi abantu babadivided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo-Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu bezimbabwe bedubeka kangaka ngaphansi kwezanu ukubona amabala balabala yezanu p-f izim isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kube and dikhathe ne-risk enale ukuthi vele kuyaba khona i-division kuyaba khona ukuphikisana kwabantu which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi kube khona. So i-party ma isehluleka ukupractisa lokho at party level sizakubona njani sekubusa ilizwe?
Nanko ke umbuzo mnumzana Chabanga.
Okumele kube kliye ayisikho ukuthi party kayifoni democracy. Inkomo ziyahlabana esibayeni, akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esibayeni ayisezo nkomo zabomaphela naso nkomo zabothabana. Ziyahlabana zeqe enye qisibaya kusasa uyavuka uyifakele esibayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeqe isibaya. Olesikuthoyo ngokuthi we need guided democracy. Siyaku-election. I-democracy yona ngokwayo ningayiyekela lisiya ku-election it results into anarchy. Besiyenzile i-democracy sidalisa lapho esavela khona ngo-1999 ama-leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress lilokhe li-divided abantu belokhe beyila ama-holes abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thina esikutshoyo kukuthi i-election is only 12 months in unyaka osisele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba. Remember, asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya emtini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama bafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo babiswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uChabanga athi yena ngo-1999 sabona okutho ukuthi bayakwazi ukuthi abasophathi entsha bahle becabangisisile kahle kahle. If kuyukuthi sesaba labantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela uma sikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisayo usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kanti kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa phela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye. Bona beveza ama-science awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela utshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umteni kakhe ayibuthi uzomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. Ukhlebi umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Into what every Jebele guy says, because sometimes what a manga. I saw this guy breaking your passing umfazi umele ukuguqele. Last night my wife called for me. Yeah, umfazi wamguqela.
Uyakhala umothusi bashimane Ndlovu kwaziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sigobokobo.
Ayikho into yobuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala hayi ukuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabanye wazini is early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu. Sikhala nomndeni wakoChigubu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehamba emasinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu, ayikho into esingayenza. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube uzomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina sisuka industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya ama comedian. Sifana labantu asebekhitshwe omunye umhlubulo. Ayikhulumeki indaba yomfana lowo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalulama la abe ngcono njengoba kwaba sesibhedlela wabe waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Nkwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfowethu uClive Chigubu. Ngimbonile nje 4 days ago wese ubuhlungwini. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngu-accept, but ngimbonile ukuthi ubesizibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole usizo kusaselesikhathi, ngoba it seems weleke ehambe iphenduke engatholi usizo.
UThandeka Ncube ole nkampani ye-Events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Besihleka besipholisa laye ngumfana besimjayele kakhulu, and we could see his star rising.
UThandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKive ngenxa yokusela imali.
Inhliziyo ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asiye ngayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukuthi simeseke, asilamali.
UClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKips Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanje sihlobo, kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicelise uZulu ubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo umphrofethi Jeremiah esithi asidibanini ngo-6 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu, lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.facebook.com
voaindebe.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.